I'm not aware from what you are saying, because the notifications for meetings are not submitted to Police General Headquarters. They are submitted to the regulating authorities or officer commanding districts. So in the officer commanding district, they don't have a prerogative of advising us.
And panewe Zimbabwe Congress of Trade Unions zvekare vari kutaura zvimwe chete izvozvo zvekuti munovarambidza kuita misangano kunyange zvavo vasingasungirwi kukumbirai kuti vaite misangano.
Yes, sincero kwandaita isusu kupolice headquarters hatizive zvinoitika kumadistrict. Kunze kwokunge tatotaurirwa nevekumadistrict kuti kune zvakati zvaitika kana zvoda kuitika. Kana kuti inini vatori venhau sezvamaita ipapa apa kuti matotiudzawo neisu izvi takutoitawo kutoda kutizive kuti zviri kufamba sei chii chamboitika, but kuti titi isusu tine mashoko atanga tichiziva tinganyepe ipapo.